Matchstick Music.
Yeah.
Such
yeah.
A bitch.
Mr. Afrika. Dakura. Yeah. I love you, mom.
ATP.
And in a knura song, you could win the bigger man. Then you're a song just for my mom, cause I wanna tell her what's on my mind. Yeah. Ever since day one, sat in October, pandaivirema. Ndoziva zvairwadza zvanga zvisina kumira bowl zvinhu zvairema. Ndokutendeya muna kupindwa nemoyo wemaslay queens wekundiabota. Kubva kare kare 2004 pasina kana iti supporta. Makabaza baza kuplaza makasa kusvika atitwasa. Tumwe twangu twausati twapasa asi twave pasi penyu. Kubva pakashaya mudhara makatanga kurarama pasiri penyu. Pasi idandaro rinorwadza kurarama asi mune naro. Even boys rinopfeka mawork suit amunambosiyana naro. Cause munopfuura even nzira yacho iri naro. Mama ndanyora songi. Ndikunyatso feela the greatness. Nichiri kungorova Gucci ne feela my feela my gap. Vaifini kana ne fam. Ndaigona kufira munzira dai pasina ma 10 days. Raisa fire my first days. Magara fuck fano gadzirira ramangwana. Fair life ndai seiziva pa life. Makanditurira burden. I should have done this song but then. Ndamirira time so mama ndanyora song yeah. Kubva padena na de. Zvaisaita kuti ndirare nenzara chero zvinhu zvakaoma zvisingaite. My sacrifice aku kill your dreams just to make me smile. You've been praying for my dreams. Nemufambo unodarika mayo. My cat you should pray every day son. Ndotanga kuverenga meme pa list yema day ones. Andina chekukutenda inacho. Muromo badzi. Zvimwe tori tarenda rakabva nekwamuri. Tarenda remumanzi. Ndosaka ndanyora song mama. Ndanyora song. Makandibuditsa musango, musango mune zvakaipa. Izvezvi mukurarama muri musango kuti ndigonzi ndakaipa. Handizive munozvigona sema. Because of you ndikuscore my goals angu kunge neima. Saka ndanyora song. I remember patagara kuma ME. Ndarachenda kuBotswana nemiwo muchita the same thing. Tichisiyana tete Suzi. I don't mean to cry or be emotional. Excuse me. Mama ndanyora song.
Mama ndanyora song.
Back then after Moza mambo pota mushipotera kumaprazi. Muchizama kutsvaka kurarama nemazitke mama muri shaki. Makamira neni pazvimoto mama muri mishaki. I'm sorry pandaichemera zvaisavapo ndaisanzwisisa sichiyazi. Vangani vari muma streets. Vangani vari kurarama zvinosparka like this. Vangani vanana my two please. Vamwe vakashaya vachiri vanana vanana my two ish. Vani hobo vasina vana mai angori ma flashbacks. Vamwe vakasirwa vana vakaflasha vasingavade. Mama ndanyora song.
Nyora song.
Nyora song. The life cycle continuous. Kuti muvepo ndigogo. Vakazarura moyo wavo pasina gogogo. Kwese kwavaive koko. Ndeziva musana wavo selogo. Nepamusana pekufa kwadedi. Asa muna kufa makatisiya. Chero makasiyiwa nemascars pamoyo sasiya. Maisiwana nokubatsira yakazotisiya. It's funny how I lost a father and you lost your husband. Mukamira meka kunge one man's band. Ndakawanikwa marwadzo nsiri mukadzi. Ndakapfumiswa nemaoko echirikadzi. Zvichioma zvichirwadza nchange ndinemi. Mess mash fei na emi. Mama ndanyora song. Ndanyora song.